tinozokwanisa kuenda navo kudare taramba tichitozi nevanhu vesiteti ava tisaendana naye tisaenda chisa vazoti masikati vongomuka voti ayo taane zvimwe zvatinoda kumboti wedzeresa tazozwawo nevamwe vanhu vabuda panyaya iyoyo yavanga vainayo iyoyo saka vane mvumo nekuti pavanopiwa 48 hours dzekuchengeta munhu vanotendedzwa kuti pamwe paine zvimwe zvinenge zvazobuda vanokwanisa kuzviisa pamachaji saka izvezvi zitaakumbodzokera vakarora muchitoki futi kumapurisa tinotarisa kuti nyaya yacho yavo kuti vaone kupindura asi mangwana pamutemo vanotofanira kuuya kudare saka taakudzoka kudare mangwana na8:30
ko mapurisa haasungirwe here kuti anga aongorora nyaya asati asunga munhu
vanotosungirwa kuti vavo vazosunga munhu vaane nyaya yacho haukwanisi kusunga munhu kuti uzokwanisa kutsvaga nyaya saka yamutotaura itori imwe nyaya ichabudawo mangwana kudare kuti hazvikuitwa apa ndezvekuti vanhu avanga vasungurina nyaya
saka apa vakachengeterwa kupi
vakachengeterwa Avondale police station.